zarongo
nanyenga
kusangana pano kwakaita
inyenga
asi masanga masanga boku
masanga boku
asi masanga
asi masanga masanga boku Masanga, Masanga,
Masanga,
Masanga, Masanga, Masanga,
Masanga,
Ana Muyera Nzou, Asi Masanga.